zitanyara zwado kaspandla. Tirukuri machibage, mbura, nyeve, tsine, erere, zvakawanda wanda. Miriwo inofarirwa nevanhu vekumusha.
Makatanga sei kurima kunoku?
Ndakatanga in 2015, munda ndakauwana ne program ye Montgomery County, New Farmer Project, yavanga vainayo yekubatanidza varidzi veland nevanhu vanoda kurima. Saka program iyoyo yakandipa chinzvimbo chekuti ndikwanise kurima munda unoyu. So ndokutanga kwandakaita neprogram iyoyo ye Montgomery County New Farmer Project.
Vakawanda vanoshamisika kuti munhu ari kuAmerica ane basa rake rakanaka anozoswera akuda zvekurima sei. Makati pakapindwa sei nemweya iwoyo?
Ndofunga kuwe nebasa rakanaka chinhu chakanaka muAmerica, but dzimwe nguva muupenyu it's more than basa rakanaka. Basa rakanaka hongu rinodiwa kuraramisa mhuri nezvese. Asi dzimwe nguva kana Mwari akukomborera kuti uwane chinhu chinokumutsa makuseni ese uchiti ndiri kuenda kunoita iti, uine chido nazvo, chikomborero chandinoremekedza. Kwandiri ndinotenda mai vangu nababa vangu nekuti takakura vachitidzidzisa kurima garden. Hapana chataitenga kumastoro fresh produce, muriwo zvese taingorima pamba tichipinda mugarden. Pataizviita handina kumbofunga kuti ndingazokwanisa kudzoka makore esaya ndodzoka kuzorima, asi nendava yekuti chinhu chavakandiisira mukukura makore iwayo pakukura kwangu, ndinofara kuti ndaita round circle kudzoka futi kuti ndiite zvekurima mumunda. Saka ndinopa kutenda kuna baba wangu namai vangu kundipa nguva iyoyo mukukura kwangu kuti ndive neshamwari neivhu. Itherapy muchirungu yavanotaura, it's good therapy for me.
Tirikuona kuti pano muri kurima zvakasiyana siyana zvamataura, tirikuona kuti vanhu vanodya netine chaizi nenyevhe nezvimwe zvakadaro. Ii nzvimbo yakakura zvakadini yamuri kurima?
Nzvimbo yacho yese pano pakafenzwa nepanze ndingati 5 acres, but ndofunga pandiri kusenzesa it's only 3 acres. Ndokukura kwakwakaita.
Vanouya vachizotenga chibage nezvamuri kurima ndevanani?
Vakawanda kubva kuAfrica, vazhinji vacho from South Africa, Zimbabwe, zvichikwidza Mozambique, Kenya, Malawi, Zambia. Saka vakawanda vazhinji ndevekuAfrica vanoziva type yechibage yandinorima yavanofarira. Uyezve kurima kwangu handiise fertilizer, mapesticides, maherbicides, hapana chandinoisa, kungokura nemanyowa che.
Mataura kuti mune type yechibage na rudzi rwechibage rwamunorima, rudzi rupi? Ndabvunza nekuti ndinoziva kuti muAmerica vazhinji vanoziva chibage chekuAmerica ndecheyero.
Yeah. Ichi ndechewhite, chibage chewhite, masidzi acho nao nekuwanikwa kweinternet commerce zvakubatsira kuti ndinongogona kuorder masidzi kunze kwenyika ndichikwanisa kukurima kunoku. Saka zvinondibatsira kuwane that variety iyoyo yechibage chinofarirwa nevanhu vekumba.